Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remaDemocrats amai Kamala Harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro. VaTrump vari kuti amai Harris vanenge vasiri mutema chaiye, ukuwo amai Harris vachiti vaTrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate. Kwasara mazuva ari pasi pezana kuti sarudzo iitwe, Scott Stearns weVOA anotipa nyaya inotevera yandinokuverengerai. VaTrump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got 0 votes. She's totally scripted, owned, and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala hana kana munhu akamuvhotera. Anotoudzwa zvekuita nevari kumupa mari, avo vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare, vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema, apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chaiye here, sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia, baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Boese aizviti ndewe kuIndia. Uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi, uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo, asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinovimba uchatenda kuti tiite gakava nekuti sezvinogara zvichitaurwa. Kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, huya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava muteedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina, muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa zvinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia, T. Stanley, anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate,
chekutanga kuti akwikidze musarudzo zvinhu zvinotivhundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia, mumwe muvoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya chero munhu wavasarudza kuti akwikwidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remadhemokrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza. Uye zvese zvavari kuita zvinobatsira maRepublican.
Kwasara mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa neBloomberg inoratidza kuti amai Harris navaTrump vane rutsigiro rwakangoda kufanana. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News.